Timberman see me.
When you have some bar, I'm a set call of say, boss, y'all again.
Represent the bigger mafia.
Zatamba nevanhu vanokurira upenyu iveru unotenderera saka satani usamusekerera kunge chikopokopo kutenderera kunge chikopokopo kunge chikopokopo kutenderera chikopokopo. Zvakawanda inini 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 gore rino rinoti inini dachacha dachacha darisa kwanda pagore rinopera tichi
Bosial again and again and again and again and again. Follow me then.
Open you, open you, open you, fupi fupi and they will not tenderera kara uga chichirera. Open you, open you, open you, fupi fupi and they will not tenderera.
Usatamba nevanhu vanokufurira upenyu iveru unotenderera saka satani usamusekerera kunge chikopokopo kutenderera kunge chikopokopo kunge chikopokopo kutenderera